I think what Rungo Sawura treated to the economy has been underperforming. And it's really our Konzirwa, the Zinjakwandi, Makawana Kuvara, Kwakchita Makamba, and where it's with a far Peter. Without even my revenues, I don't think I'm going to remember that. There's only my employment cost. Akakwira. I told her that I my revenues are within the national Maya after the Kunga Chikava, my total cost of women. Sakashi, I want to go under the economy, no matter the army industry. We want to clear up my employment cost.
Hurumende yagara ichikurudzirwa kuti inge ichidzikisa uwandu hwevashandi. Chii chiri kuita kuti hurumende isatambira kurudzire?
Chokutangisisa chatinofanira kuziva ndechekuti hongu makatarisa bhiru remasalaries nemawages anotambirwa nevashandi rakakura, but vakazviona maaverage wages ari kutambirwa anenge ari mashoma PBL, yandingati PBL pachirungu. Saka chakakoshesesa, I think maonero angu ndechekuti tinge tichivandudza economy kuitira kuti marevenues anopinda muhurumende anga achiwanda zvekuti maemployment cost anobva aita mashoma. Nekuti makawandudza economy revenue yakakura zvakanyanyisisa, even though maemployment cost anenge akawanda but anenge achiitwa outstripped nerevenue inenge yakanyanya kuwandisisa.
Magumo echiitiko ichi anga amira sei tichiona kuti idambudziko riri kuramba riripo pasina zviri kugadziriswa?
In the foreseeable future, atoni magumo echiitiko ichi unless hurumende yatobhuya nema key binding constraints ari kuaffecta mafambiro economy, nyaya dzaana competitiveness. For example, makaona kuti makambani ari kuvhara almost on a daily basis or on a monthly basis zviri kuprejudice zvakare hurumende for potential revenue through zvinhu zvakada sama corporate tax. Nyaya yeliquidity mama liquidity saka even indirect tax anobhadharwa nevanhuva through maconsumption ezvigadzirwa akatibererewo zvakare. Saka unless ndanti tadhila nemakey binding constraint then zvichatoti iteiwese.